Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 10, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Makakatwanwa pamusoro pechigaro chakafanobata chigaro chemutungamiri weMDC pakati pava engineer Elias Mudzuri nava Nelson Chamisa odzika midzi mubato iri. Dunhu remanyika rendi rinorangarira vaRoy Pachedu Bennett nemudzimai wavo Heather, avo vakashaya mutsaona yechikopokopo kuno kuAmerica mwedzi wapera. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vonanga Botswana uko vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi vaIan Khama. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makakatanwa pamusoro pechigaro chakafanobata chigaro chemutungamiri weMDC pakati paengineer Elias Mudzuri nava Nelson Chamisa adzika midzi mubato iri. Vaviri ava vachiti vose ndivo vari panyanga. Panguva iyo vaMorgan Tsvangirai vari muchipatara kuSouth Africa uko vanonzi vari kurwara zvikuru. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Makakatanwa pakati pavamudzuri navachamisa asvika pakaipa zvichitevera kushayikwa kwechokwadi chekuti vatsvangirai mbune vari kuti chii panyaya iyi. Asi chokwadi chiripo ndechekuti vatsvangirai vasati vasimuka kuenda kuSouth Africa vakadoma vamudzuri kuti vafanobata matomu panguva iyo vanenge vachirapwa kuSouth Africa. Vatsvangirai vakativo vachamisa ndivo vachange vachimirira bato muMDC Alliance. Asi nemusi wechitatu mutauri wavatsvangirai Luke Tamborinyoka vakaburitsa mashoko ekuti vatsvangirai vainge vadoma vachamisa kuti vachibata zvinzvimbo zvese zviri zviviri sezvo vamudzuri vainge vari muSouth Africa. Asi vamudzuri vanoti vakashamiswa zvikuru nemashoko avatamborinyoka ayo vanoti hasi echokwadi. Vamudzuri vanotiwo vatsvangirai pachavo vakarwadziwa nezvakaitwa navatamborinyoka vakabva vavashedza kuJohannesburg kuti vazotsanangura kuti zvainge zviri kufamba sei mubato.
Ndakasvika nditorerwa hospital ndasi ndambosvika because ndandambokumbira chavaona but ndasingakwanisi kuinda because hapana matauriro aunoita kana hama dzavo dzisina kuvapa chifoni vaanogara navo vachivarapisa. Saka ndo vakazotumwa kunzi vanidani. Ndasvikako ndakasvika usiku vakati ndakakumirira ndobva ndapinda ndikataura navo vakati zvii zvakakumboitika. Ndikavaexplainera zvikanzi aiwa ndakati uact vaakutikanganisa muchipatara. Ndobva ndati zvinonetsa handisi kuzivawo zvasara zvichiitika zvikanzai ende handiri kutaura zvakawanda enda unobatanidza vanhu mugadzire election toda kuti tiwin election.
Vamudzuri vanoti vanhu vese vanoti vari kutaura navatsvangirai vari kunyepa uye ivo vari kuteerera zvinotaurwa navatsvangirai chete zvekuti ndivo vakafanira kubata chigaro chavo mubato kudzamara vadzoka kumusha.
Unoziva vana uchiseenza nevamwe unenge uda kuti museenzi muchibatana asi zviri kwamuri unoverengi kuti unonyepa ndiani anotaura manyepo ndiani. Manyepo atatotaura kuti ndaudzwa nemukuru kuti hapana wakambotaura naye. Saka handichataure zvivavo kuti vanotaura kuti kudii because chokwadi ndechekuti muridzi wataura kuti handida watakambotaura naye ende handisi kutaura nomunhu nekuti muri kundikanganisa ndikai ndigare ndipopora.
Vachamisa vanotiwo nhengo dzebato dzinofanira kubatana nekushanda pamwe apo dziri kugadzirira sarudzo.
Musangano uno toda kubatana, musangano uno toda kunzisana, musangano uno toda rudo, musangano uno toda kutivani wawe nekutirela murairu, nekutirela mtemo. Atiko nukushandisa demo pa trukuenda nukutitoda kutivani wanzise mtemo. Asimu mtemo kasa terero, demo lijaso sumu kazwaru, manje manje. Asa atidi kuti tengeti sisa iso sukumberi, wano nga wabatane, wano wafame, domu ya watu uda kutuchetwe. Wasiru kunzisisa, wawa zizi kwa kutuwafuru wenjizere, njere zao wanzisise. Wasiru kuona, masiso tuwa batila kutuma ayansova, asina utare aone zvakakwana vasinganzwi tovaita kuti vanzwisise.
Vachamisa vanoti vakatokoka misangano yemapazi akasiyana siyana ebato kuti abatsire mukugadzirisa dambudziko rapinda mubato.
Ndatoshedzera pari zvino kuti ngakuve nemusangano weGuardian Council rinova boka redu revabvezera vanova zvitende zveruzivo zvisipiti zveuchenjeri mubato, nokuti muconstitution varimo ndo vanopota vachiti vanopa mazano kubato. Ndakoka kuti boka iri rigare vhiki inouya. Takokazve kuti pavhiki inouya kuchaitwa maorgans akasiyana siyana mapazi emusangano anenge achisangana kuti tinge tichizeya nyaya idzi, nokuti kuturika denga hubatsirana zvanza zvinogezana.
Asi vamudzuri vanotiwo vakamirira gwara rinobva kumutungamiriri webato vatsvangirai.
Deputy President vaifanira kutoripota kuti ndoda kupeta zvakati zvinogara vachimanya havo. Handizivi ende ndirikumbonzwa kuti vanonzi vaendoswa, handizivi vanoendoswa chipi kozi hapana vacant position. Saka zvese zvinoitika izvi handizivi zvinobva kupi. Chatati chida isusu semusangano ndechekuti kana vatsvangirai vazotaura kuti handisiri kandidati kana kuti chiitai zvakati, ndopa tichaita process yokuita chi national executive, toenda national council, toita congress. Asi kana vasati vati ndapfa, tinenge tichirwisana neiripo.
Panyaya yekuti pane vamwe vechidiki vari kuronga kuvarambidza kupinda pamuzinda webato iri weHarvest House, vamudzuri vaseka zvavo vakati ndipo pavachaitira misangano yese yebato nekuti nhengo chaidzo dzeMDC hadziiti zvemirizhonga.
Ava vanoti vanozviti vanoda kuti hamuchasviki, handizivi kuti zvabva kupi. Ndokunonzi mamhepo, ende mhepo yacho kwairi kubva tokuziva. Ndozvandataura kuti ukazoda kufamba nomunyu pose pose unogona kushaya nyama yacho.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzisina kuda kudomwa nemazita sezvo dzisingadi kuonekwa sedziri kutora mativi dzinoti pasvika nyaya iyi pava kuda kuti bato rigare pasi rogadzirisa nyaya iyi, uye zvakaitwa navatsvangirai vasati vabuda munyika zvive izvo zvinofanirwa kutevedzwa. Kudzamara kanzuro yepamusoro soro yebato yagadzirisa gakava iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri munyaya yeMDC, vari kuronga musangano weMDC Alliance kumasvingo vanoti musangano uyu uri kuenderera mberi mangwana zvisinei kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato reMDCT. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Sachigaro weMDCT mudunhu remasvingo vaJames Gumbi vanoti vanotarisira kuti vanhu vachauya neuwandu hwavo muMamutse Stadium sezvo vakaita gadziriro dzakakwana.
Dziri kufamba zvakanaka, tiri kutarisira mavhu nemarara kuMamutse. Richatoita doko, richaita kutsemukira chaiko chaiko. Tange tichiita door to door, tichikanda maflyers okuti vanhu vanosara imba neimba, ward by ward, kubvira nezuro tichiita matimu akasiyana-siyana achifamba mudzimba.
Vagombi vanoti kurinzana kuri kuitika mubato ravo hakunei nenyaya yeMDC Alliance, nekudaro vanotarisira vanhu vakawanda kuti vachauya kumusangano uyu. Mutevedzeri wemurongo wemisangano muMDCT vaAmos Baya vanoti zviri kuitika mubato ravo hazvikanganise vanhu kuenda kumisangano yeMDC Alliance kanawo mimwe misangano inoitwa nebato ravo.
Handioni zvikanganisa kuuya kwevanhu mangwana. Chandingangotaura nemashoko avahureketa Gandri Marange ndezvekuti vakuru vanoti mvura bvunge dzeke ndiyo gadzana. Mangwana achange ari makuwerere muno masvingo kumamutse stadium, munhu wese achange aripo, utungamiri hwese hwemusangano huchange huripo.
Musangano weMDC Alliance ndewekutsvaga rutsigiro musadzo dzichaitwa gore rino. Vanotungamirira mapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance vanotarisirwa kutaura pamusangano uyu. Sachigaro weMDC inotungamirwa navancuve amai Margaret Shumba vanoti vachavimbisa vanhu kuti mubatanidzwa uchakunda sarudzo gore rino.
Inini am 100% sure kuti vanhu vachawanda vose nemba kuti takagadzira kubva last week iyo tati tichingokanda maflyers tichitongofamba tichitoudza vhemba kuti vanhu kunotova nemusangano. Saka am 100% sure kuti stadium ichazara, Mamutse ichazara ikusvika kupatara chai. Vanhu vari tatsigira zvikurusa kana tikaramba tichingoshanda zvakadai so hand to hand. ndofunga vanhu vachatsigira zvakanyanyisa nemakuti vanhu vachato hurumende yamunangagwa.
Musangano uyu unotevera mimwe musangano yakaitwa kuHarare, Chitungwiza pamwe chete neMutare. Nakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Kandri Maramba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuenda kuBotswana uko vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi vaEan Khama kumisangano ichapindwa nenyika mbiri idzi. Evans Zininga anotipa nyaya inotevera.
Botswana inoti yakakoka vaMnangagwa nevamwe vavo muhurumende kumisangano ichaitirwa muGaborone kwemazuva maviri. Misangano ichapindwa navaMnangagwa ichatanga nemuvhuro uye iine chinangwa chekutsvaga nzira dzekusimbaradza ukama hweBotswana neZimbabwe munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Mutauriri wavakama vaJeff Ramsey vanoti ichokwadi kuti Botswana yakakoka Zimbabwe kumisangano iyi. Vatiwo mamwe makurukota emuZimbabwe atove muBotswana kutaura izvozvi. VaRamsey vatiwo pane nyanzvi munyaya dzakasiyana-siyana dzatovewo muBotswana idzo dziri kupinda mumisangano iri kuitwa pamberi pemisangano mikuru ichaitwa nemuvhuro nechipiri. VaRamsey vati Zimbabwe neBotswana dzange dziine hukama husina kunyatsoti tsvigiti sezvo dzimwe nguva nyika mbiri idzi dzaipokana zviri pachena. Botswana inoti yaona zvakakosha kuti iumbe hukama hwayo neZimbabwe sezvo munyika iyi mava nemutungamiriri mutsva kunyange yazvo bata riri kutonga richiri rimwe chetero raitonga pasi pavaRobert Mugabe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze vanoti misangano iri kuitwa pakati peZimbabwe neBotswana yakanaka chose sezvo panga pasina ukama hwakanaka pakati pavaMugabe navaKama.
Sokuzova kwenyu Botswana inyika yanga ichidzidzana navatsvangirai neMDC zvakanyanya. 2008 pakatsvinzidza zvinhu vatsvangirai vakambopotera vakagara kuBotswana. Mutungamiri wemusadhiki anga achitaura zviri pachena kuti haichafarira zvakazviitika muZimbabwe nguva yavaMugabe ndivo vasherese Khama. Saka naizvozvo Botswana ine kosha kwayo kunosiyana nedzimwe nyika kana dzemunharaunda.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti dziri kutarisira zvichabuda kumisangano iyi sezvo Zimbabwe iri mubishi rekuedza kusimudzira upfumi hwayo kuitira kuti ikwanise kubhadhara zvikwereti zvainazvo kumasangano anokweretesa mari akaita seWorld Bank, International Monetary Fund, African Development Bank nemamwe. Ndakamiririra Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vasimuka muSouth Korea nhasi vachiti America nemadzisawira ayo dzakazvipira kuparadza uronga hweNorth Korea hwenuclear. Vatiwo vafara zvikuru nehurukuro dzekudyidzana pakati penyika yavo neSouth Korea. Yasvika nguva yekuti tinzwe chironga chevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopiwa naMarvelous Muhlanganyahuye.
Chingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chamunopakurirwa neni Marvelous Muhlanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemadzimai maviri vari kuita ivo mabasa akasiyana-siyana ekubatsira madzimai uye nevanasikana nevanakomana vechidiki munyika mumabasa akasiyana-siyana. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndianani uyezve vari kuita nezvei.
Zita rangu ndinonzi Linda Tsungirirai Masarira. ndiri mutonga mumiriri weZimbabwe Women in Politics Alliance. Basa reZimbabwe Women in Politics Alliance tirikudzira vanhu vedzimai vasikana vechidiki nemadzimai atikurei kuti ngati manyei titore zvigaro izvi kungava kukanzuru kungava kuparamendi kuti gadzirise matambudziko anotinetsa kungava kuzvipatara kwatikutadza kusununguka vana vedu zvakanaka ingava dambudziko rekushayikwa kwemvura kwatikuswera tichifamba makiromita mazhinji tinotsvaga mvura kumabhoro zvese zvinokwanisira kugadzirika kana tava nechivindi tava nechivimbi chekuti tiri vanhuwo uye tine kodzero yekuwanikwa muzvigaro zvekumatongerwo enyika ino
tombotarisa gore irori ra 2018 zvii zvamakatarisa semadzimai
zvatakatarisira semadzimai ndezvekuti madzimai vakazvimiririra maindependent candidate sesu ngatiendei mvura mberi ngatibatsiranei ngatisimudziranei pachedu madzimai vari mumapato batanai murwire nzvimbo yenyu 50% quota tirwire kodzero rekubumbiro remutemo section 56 yegender equality kuti tofanwa tine 50-50 kana kuri kuparamendi vasarudzo riri kutevera ngatiwaneiwo zvigaro zvedu 110 kana kuri kukanzuru ngatiwaneiwo hafu ye1000 and chakutemapo yemakanzela tiwanikwe tirimo munoitwa madecisions ekuti tigadzirise nyika yedu hatingasiye madecisions achiitwa nevarume isu tiripo tiri isu tinotakura mutoro wematambudziko ekukanganisika kunenge kwaitwa madecisions anoitwa nevanhu
Charity Mandeshona, National Chairperson with Madzimai for Women's Assembly for organization ZICHIA, Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations. And ndinonyanya kubatsira Madzimai nevana, special tichitarisa nyaya mabasa emaoko. And also my school dropouts, kuti what is it shavanga kwanisa kuita kuti vararame varege kuva dependent on someone, very independent. And we have a program yatiri kurana yatoti Decisions for Life, and that program tikutora both vana vako vasikana nevakomana kuti vese vanoafektwa vana vasikana nevakomana kuita kuti vave neconfidence in themselves vakwanise kuzviriritira kuti also tinovadzidzisa kuti tiri kuti katengesa madomasi it's a business irege kuva business for survival but ive business for a sustainable business kuti anokwanisa kuita upenyu hwake asingaiti lean on others
toti muna 2018 zvii zvamungataurei zvingatarisirwe muzvirongwa zvamuri kuita izvozvi
tiri kuda kutotanga nekuita reach out kumagrassroots nokuti kune vanawo vari kupedza zvikoro vamwe vakungoita zvedrug abuse saka ndozvatoda kutanga nazvo kuti vadzidzisi kuti zvemadrugs hazvina upenyu asi upenyu ndewokuti tsvaga something to do chinokubatsira
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Nhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous regai tibva tachipinda zvakare nechimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu Our Lives icho tinopiwa naJonga Kandemiri
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi taita rombo rakanaka rekusangana navatakawira mupakati vanove mugari wekuchipinge South mudunhu rechisumbanje kumanikaland vamupakati mumwe wevagari vanorwira kuti nzvimbo yavo inge ichibudirira kuburikidza nekuita mabasa akasiyana-siyana ebudiriro tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vamupakati
maita basa baba Jonga
vamupakati mungatanga nekutiudza nezvamunoita munyaya dzebudiriro mudunhu menyu tanzwa kuti muri mumwe wevatungamiri vanoshuvira kuti nzvimbo inge ichisimukira
ini ndinowanikwa mumakomiti akasiyana-siyana ebudiriro remunharaunda ndinoshanda nemasabhuku ndinoshanda nevakuru vemachechi, ndinoshandawo nemasangano emadzimai akawanda wanda kuti tinge tichiita zvebudiriro. Ndakazvimirira ndoga.
Chii chinoita kuti muwane simba rekushanda nemakomiti akawanda sezvamataura izvivamupakati?
Ini ndakabarirwa muno muntaraunda yeChipinge. Ndikakurira muno, ndikadzidza muno. Chinonyanya kundipa simba ndechekuti dunhu redu ranga rakanyanya kusaririra. Panguva yose kubva nguva yandazvarwa weini kusvika nhasi uno, hurumende haina kunyanya kuisawo ziso rakakura kudunhu rekuChipinge. Saka zvinhu zvizhinji zvedevelopment kuChipinge zvanga zvakatisarirei. Saka izvi zvinondipa simba rekuti ndinofanira kushandawo nesimba semugari wedunhu iri kuti ndisimudzire dunhu rekwandinobva. Rionekwewo nevamwe vanobva kwakasiyana-siyana sedunhu rinoyevedza.
Ndezvipi zvikuru zvamungati maita kusvika pari nhasi munyaya dzebudiriro zvinoonekwa?
Zvandingati zvinoonekwa ndezvekuti pari zvino takwanisa kukurudzira vechidiki nevamwe vakura vatingati vakanga vasina kuwana mukana wekuenda kuchikoro. Takavakurudzira kuti vaende kuchikoro even vava nemhuri dzavo kuti vakwanise kuvawo neruzivo runoita kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo uyewo vechidikiwo vazokwanisa kuva neremangwana vakanaka. Saka kune zvedzidzo ndinoita basa rekutaura nevechidiki vanosanganikwa navo ndichitaura navo zvakanakira dzidzo, uyewo kune vechikuru tinotaurawo navo ndichiendawo kune madzisabhuku ndichiti kuridzirai vanhu vaende kuchikoro vandodzidza chero vane mhuri. Hurumende pari zvino yakamboisa urongwa hwekuti vane mhuri vaya vangewo vainewo atingati makilasi avanokwanisa kudzidza.
Asi vanhu vari kuzvitambira sei izvivamupakati? Nokuti tinoona kuti vanenge vane mhuri ava anenge akutarisa kuti nhasi ndine dzoro remombe, ndoda kupinda mumunda, ndine musangano kwasabhuku, ndine zvakati.
Mamiriro akaita nyika yedu pari zvino kana kuti pasi rese vajonga rinoita kuti vanhu vave nekuda kudzidza uye kushuvira kuti dai ndakadzidza, nekuti sezvo muchiziva kuZimbabwe pari zvino tine dambudziko remari chaiyo. Mari zhinji dzava kuitwa zvemufoni zviya kana mumakadhi. Saka vabereki vazhinji vakanga vasina kuwana mukana wekuenda kuchikoro. Izvi zvinovanetsa kushandisa, asi pavanoenda kuchikoro chevakuru ichi vava kukwanisawo kudzidza kuti vanoshandisa sei zvinhu zvakadai. Zvinoderedza tsaona yekubirwa mari dzavo pavanenge vachida kutenga zvunhu kana kutumidzira mari. Kune vechidiki vava kuonawo zvakare kuti nyika yedu pari zvino kunyange kusina mabasa vanoda kufamba vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kunana South Africa tive kuChipinge kuno vanomhanyira kuSouth Africa vakomana. Saka vanoona kuti chikoro chakakosha kuti vakwanise kundodzidza vava ikoko kuverenga mugwagwa, kuverenga panodiwa vanhu mabasa nezvakasiyana-siyana. Saka vechidiki vari kuzviona nekuti pamakore atipfuura apa taiwanana netsaona dzakawanda dzevanhu vainzi vatsikwa kuSouth Africa vatouya avigwa, umwezve watsikwa wauya avigwa. Tikaona kuti vava dambudziko rekuti mumwe anenge afambira pasingafambi kunokutotadza kuziva. Saka izvezvi vechidiki vari kuzvikoshesa zvedzidzo izvi zvakanyanya baba.
Aiwa, maita basa vamupakati kuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu oneka izvenyu vateereri.
Maita basa baba Jonga, muve nezuva rakanaka.
Manga makateerera kuna vatakawira mupakati vanove mugari wedunhu rechisumbanje kuChipinge South kuManicaland muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga, tosangana zvakare sondo rinoya muchirongwa chako. Tochienda kuManicaland. Nyaradzo yava Roy Bennett nemudzimai wavo Heather yaitwa nhasi kuChimanimani pedyo nepurazi ravo reCharleswood, iro rakatorwa nehurumende yemakore akati apfuura. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vaungana kuChimanimani vachirangarira vaRoy Bennett nemudzimai wavo avo vakashaya mutsaona yechikopokopo muAmerica gore rapera. Vanhu vataura vapa humbowo vachipembedza kugara zvakanaka kwavaita nemhuri yekwaBennett. Amai Peggy Sauti vati mhuri yekwaBennett yaive nerudo zvikuru.
Waiwa ari munhu angaine rudo zvakanyanya. mugugarisana kwataiita isu tinobva kwamutare asi waitibata sevanhu wekuti chese chataoneka tasangana nacho munguva yekurwira nyika yedu ino waititsigira uye angari munhu angaine rudo kuti nyika yedu yezimbabwe idzokere panzvimbo tinoti varoy benedict zororai murugare mufambe zvakanaka nemudzimai wenyu tiri kukurangarirai zuva rino ranhasi iro taoneka tiri kuuya kuno kubva kwamutare kusiya mapurogiramu edu kukurangarirai nerudo rwenyu rwamangaminaro zororai murugare
amai von stole vatiwo vabeneti vakakwanisa kubata tsika dzevanhu vemunharaunda mavo
He was a white man, although they were a white couple. Because she told someone, "Mutema, she told him to never so come rewa." People could laugh. Ah, how can a white man only told him to never so come rewa? We always remember him. We always remember him. He was just good. Munhu wanga ane munhu pamoyo.
Amai wendimakaya avo vakadzidza pachikoro cheChausud Primary School vati vakaziva nzvimbo dzakawanda nekuda kwerudo rwava Bennett.
Mari yechikoro yanga iri shoma. I can't still remember because that was 1999. Mabhuku taipiwa kuchikoro. Even mabhilo taipiwa. Vaitongoenda nereview yapera kutupiwe another new pen. Every year vana vaiendeswa kutrip kuHarare for a week. So zvanga zviri nani. Life was easy. Even kumaruzevha ari padhuze anabirira ana mhakwe ana chimani mani ana barad vanhu vaiita kurwa nemarori akasiya avakisa bridge achifamba maruzevha vanhu achihoreswa hapana zvatingaita asi atarasikirwa zvisingaiti people of chimani mani
mwanasikana waishe mutambara muzvare vhena musukutwa vatiwo vabheneti vaigovera vagari mawairesi aibatsira kuti veruzhinji vanzwe nhau kubva kunhepfenyuro yevoice of america studio 7 sezvo ikoko masaisai enhepfenyuro dzemuno achinetsa
panguva yavo
panguva yavabheneti vakatibatsira nezvemawairesi zvekuti tinzwe news pavoa shona kunyangwe pavoa ndevele ndopetaibata news dzese tichinzwa zvese zviri kuitika munyika mwedu nekuti pamwe magetsi kunenge kusina mari dzemabhatiri tinenge tisina saka taizokwanisa kunzwa pamaradios iwavo nekuti haanidhi mabhatiri haanidhi magetsi
vamwe vanga vari panyaradzo iyi vanosanganisira vaENK vaArnold Tsunga nevamwe vakuru vakuru mudunhu reManicaland vaviri ava vasiya vana vaviri mukomana Charles nemusikana Casey uye muzukuru Roy Jr. Ndakamirira Studio 7 kuchimani mani ndini Lloyd Moyo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930, 13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Nao mashoko anokosha tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Makakatanwa pamusoro pechigaro chakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT pakati paengineer Elias Mudzuri navaNelson Chamisa odzika midzi mubato iri. Dunhu reManicaland rinorangarira vaRoy Pachedu Bennett nemudzimai wavo Heather avo vakashaya mutsaona yechikopokopo kuno kuAmerica mwedzi wapera. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vonanga kuBotswana uko vakakokwa nemutungamiri wenyika iyi va Ian Khama. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Musakangano kunge minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele.